manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinotangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 5/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nhasi yadoma mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore kuti ave mugoyi wenhaka yemufi pachiitiko chaitirwa mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende inodzikisa mutengo wehupfu senzira yekubatsira veruzhinji ava vakatarisana nenhamo inotyisa yekushaya mari pamwe nechikafu. Chirongwa chekubatsira vanoshaya kuti vakwanise kurapwa pasina muripo chiri kutungamirwa nesangano reCitizen Initiative chonanga kwaMutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nhasi yadoma mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore kuti ave mugoyi wenhaka yemufi pachiitiko chaitirwa mudare repamusoro reHigh Court. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Musangano waitwa pakati pemhuri yemufi naMaster of High Court wekusarudza munhu anofanirwa kuunganidza nhaka yavaMugabe pamwe nekuzoigovera zviri pamutemo wawirirana kuti mwanasikana wavo amai Bona Mugabe Chikore ndivo vachange vachiita basa iri. Musangano uyu wapindwa naamai Grace Mugabe, mukuwasha wavo Simba Chikore pamwe negweta remhuri vaTerence Hussein, asi vanakomana vemushakabvu Robert Mugabe Jr. naChatunga Bellarmine vanga vasipo pachiitiko ichi. VaHussein vati zvabvumiranwa mudare kuti mwanasikana wavaMugabe amai Bona Mugabe Chikore vave ivo vachatungamira kugoverwa kwenhaka yababa vavo.
Pamutemo panofanirwa kuita anonzi executor, munhu anopinda mubhutsu wemufi, and master pare zvino ati mhuri yese yawirirana kuti hapana mumwe angaikwanise basa iroro, nyango vamwe vaMr. Hussein havaikwanise. Anoikwanisa ndiBona Zaire Gondo, apple of Mr. Mugabe's eye, the eldest daughter who will be the executor.
Asi vaHussein vati vanakomana vavaMugabe vakasiya vanyora magwaro ekupa veukama masimba ekuvamirira panyaya iyi kana kuti power of attorney.
Vakomana vanga varipo vakatuma inonzi mapowers of attorney, vachibvumidza master kuenda mberi nedare renhasi because vari kuchikoro zvavo, but ivo vawiriranawo kuti vakazvinyora pasi.
Pamapepa akasviswa kudare pane zita remwana wamai Mugabe asiri mwana wavaMugabe vaRasel Goreraza rakaiswa semumwe wevana vemushakabvu vanofanira kugoverwa nhaka yemufi. Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvinokwanisika kuti vaGoreraza vapihwewo nhaka yavaMugabe kana mufi akanga avatora semwana wake achitevedzera mitemo yenyika.
Hapana chakashata kuti mwana uyu wekwaGoreraza anga ari pamabeneficiaries eisteti yavaMugabe, asi izvi zvinokwanisika chete kana kuri kunzi vaMugabe vakanga vamuadopta sezvinotarisirwa nemutemo. Kune mutemo unonzi Children's Act uyo unobvumidza kuti munhu anokwanisa kuadopta mwana asiri wake kuita wake. Kana uchinge waita prosesi yeadoption iyi, mwana anenge akutariswa pamutemo semwana wako. Saka nyaya inenge iri pakuti vaMugabe vakatevedzera here Children's Act kana kuti havana. Kana vakatevedzera, hationi pane chaka.
zvichakadai vahusei vati upfumi hwakanyoreswa kudare namai Bona Mugabe Chikore ndizvo zvese zvaiva muzita remushakabvu vakati imba yava Mugabe kuBlue Roof nekuMount Pleasant zvanga zvisati zvapera kugadziriswa mapepa nebato reZANU PF
tichida kutaura chokwadi imba yanga iri muzita webato reZANU PF makore esai bato reZANU PF tichida kutaura chokwadi munhu anofanira kutenda kana chinhu chakanaka chaitwa bato reZANU PF rakati aiwa tozviziya takaitenga land stand iyoyo tichida kupa vaMugabe and we will honor that hatingatizi nyaya iyoyo nekuti vaMugabe havasisipo but tichazviita tichavapa imba iyoyo neimba yekuMount Pleasant and mapepa acho pari zvino ari kutogadzirwa and of course vanofanira kutendwa because vaita zvinhu zvakanaka varatidza huni chaiyo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi asi munyori wezvemabasa muZANU PF vaObert Mpofu vakaudza Studio 7 nezuro kuti magwaro emba akatoiswa muzita ravaMugabe chasara chete kuzvizadzisa zviri pamutemo mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabuda mumapepa nhau mushure mekuradzwa kwemutumbi wavaMugabe kuti bato ravo harisi kuzobvisa imba yeBlue Roof mumaoko emhuri yavaMugabe kunyange hazvo stendi yavakavakirwa imba iyi yakanga yatengwa nebato ravo panguva yaitungamirirwa nyika navaMugabe vaHussein vatova vaMugabe havana dzimwe dzimba kana midziyo iri kunze kwenyika kunyange hazvo zvakambobuda mumapepa nhau panguva yavaive pachigaro kuti vaive nemba kuDubai.
Maproperties acho ndeapi dai imimi semajournalist kana kuti America neBritain ndango ndiani nani dai vakauya vachiti gara zviya pane property iri kuDubai manyepo and nhasi zvaratidzika zvaita zvabuda pachena.
Zvimwe zvakasiyiwa navaMugabe avo vakatonga nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe zvinosanganisira imba yekuWaterfalls, imba yekuGun Hill, imba yekuMount Pleasant, mastand maviri ari mumusha weHellensville, purazi reHighfield Farm, musha wavo wekwaZvimba pamwe nemotokari gumi. VaMugabe vakasiya basa muna Mbudzi 2017 mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvimatongerwo enyika zvakazoita kuti vaMunangagwa avo vakange vadzingwa muhurumende navaMugabe vagadzwe semutungamiriri wenyika. VaMugabe vakazoshaya musi wa 6 Gunyana gore rino kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende nhasi yadzikisa mutengo wehupfu senzira yekubatsira veruzhinji avo vakatarisana nenhamo inotyisa yekushaya mari nechikafu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Pasi peurongwa hwaziviswa nhasi, mutengo wemakirogiramu gumi yehupfu hweroller mill wadzika kubva pamadhora anodarika zana neanoraudzira kusvika pamakumi mashanu yemadhora. Muchiziviso chavo gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati zvavaita izvi zvinotevera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa masvondo maviri apfuura. VaNcube vati pasi pechirongwa ichi hurumende ichatenga matani zviuru makumi mana echibage nemutengo wepamusika ichiatengesa nemutengo uri pasi kune vanogaya hupfu veGrain Millers Association of Zimbabwe kana kuti GMAZ. VaNcube vati hupfu hweroller mill uhwo hunodyiwa nevakawanda ndihwo chete huchaderedzwa mutengo pasi pechirongwa ichi. Sachigaro veGMAZ vatapadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzatotanga kuita zvataurwa nehurumende.
Hurumende ichaisa mari yakati wandei inonzi masubsidies ichabatsira kuderedzwa kwemutengo wechibage kubva pamutengo wairi yezvinezvi kusvika kumutengo unoita makumi mashanu $50 pa 10 kg yega. Isu tichazenge tichitengesera kuvanhu vadzive zvitoro kuna muzvina zvitoro nemutengo unoita iwo makumi mana nemashanu $45 pa 10 kg werolami.
Vamwe vataura neStudio 7 vafarira kuderedzwa kwemutengo wehupfu vachiti kukwira kwemutengo wehupfu kwange kwavaomesera zvikuru. Mumwe wevanhu ava ndiva Previous Moyo avo vanoti varorikwirwa zvikuru nezvaitwa izvi.
Kudzika kwaita upfu kuchabatsira zvikuru sezvo upfu hurihwo chinhu chikuru chinodiwa pamabasics nekuti hunodiwa nemunhu wese kufa zuwa nezuwa uye tinotarisira kuti zvimwewo zvakawanda zvichadzika saizvo zvokutira kuti vanhu vakwanise kuafoda kuzuwana.
Amai Samantha Chipeta vanoti vatambira nemufaro danho ratorwa nehurumende uye vatichasara kuona kuti vezvitoro vanotevedza here zvaitwa izvi sezvo kwavanogara mutengo wehupfu usati wadzika. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende rakanaka, hurumende inofanira kugadzirisa chakamboita kuti ikwidze mutengo wehupfu mwedzi wapfuura.
Dambudziko rechipiri randinoona rine nyaya yekudzikiswa kwemutengo iri nderekuti zvinogosvika riini, nekuti matambudziko akataurwa navamutulinqove pakuzobvisa subsidy yekuti vanhu vanga vakuishandisa zvisina kunaka, vamwe vachiisa mari muhomwe. Izvozvo zvinhu hasati zvagadzirika uye president vaakatari kudzosa masubsidy havana kutaura zvichagadzirika sei. Saka ndinoona sekuti kudzika hako kwemutengo pare zvino, asi handione zviri zvenguva refu nekuti matambudziko amboita kuti subsidy ibviswe. Ticharamba tinawo kana asina kugadzira.
Hurumende yadzikisa mutengo wehupfu panguva iyo sangano reWorld Food Program riri kupema mari yekuti itengere vanhu vemuZimbabwe chikafu. Sangano iri rinoti munyika mune vanhu mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezvuru vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. World Food Program inoti kusvika pari zvino yawana chete mari iri pasi pezvikamu makumi matatu kubva muzana, zvichireva kuti pachine mutoro mukuru kuti iunganidze mari yose inodiwa inoita $293 million. Zimbabwe haina kitago rakanaka gore rino nepamusana pezvikonzero zvakati kuti izvo zvinosanganisira kushandukwa kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, sangano reWorld Food Program rinoti kubva zvaiswa mutemo wekuti munyika munofanirwa kushandiswa mari yemo, sangano iri riri kunetsekana kubatsira vari kutambura nekuda kwekushomeka kwemari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mukuru weWFP muZimbabwe vaEdiro vati kushayikwa kwemari uku kwadzorera shure chirongwa chavo chekubatsira nemari vanotambura kuti vakwanise kutenga zvokudya. VaRo vati pasi pechirongwa chavo checash in transit vane nzvimbo dzanga dzava nenguva yakareba vanhu vasiri kuwana mari sezvo vaisisakwanisi kupa vanhu mari yemadhora ekuAmerica sezvinotarisirwa nomutemo. VaRo vapa muenzaniso wego kwenos uko vati vanhu vavanobatsira nemari yekuti vatenge zvekudya vakapedzisira kuwana mari iyi muna Nyamavhuvhu wegore rino.
After the S-142, where we can no longer distribute US dollar cash, we have to convert the US dollar into Zim dollars in order for us to be able to provide the cash transfer.
Mushure meSI-142 apo tisingachakwanisi kupa vanhu madhora ekuAmerica, tinofanirwa kutanga tachinja mari iyi kumadhora emuno kuti tipe vanhu mari. Tine dambudziko rekuwana mari. Izvi zvaita kuti tisakwanise kupa vanhu mari kune dzimwe nzvimbo nenguva. Ndingapa muenzaniso wekuguo kwenorth, vanhu vakapedzisira kuwana mari yerubatsiro iyi muna Nyamavhuvhu.
Asi VaRo vatiwo vakakwanisa kuwana mamiriyoni gumi emari yemuno mushure mekunge sangano ravo ragara pasi nemabhanga ari munyika. VaRo vati mari yavakawana nezuro iyi vachaishandisa kunzvimbo dzanga dzava nenguva vanhu veko vasati vawana mari dzakadai seGokwe North nekuChipinge. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti sei hurumende iri kutadza kubatsira WFP padambudziko yakatarisana naro. Asi bazi rezvemari rakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti richawedzera mari pamwe chete nekuunza mari neuremu hwakakura munyika senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Asi bazi rezvemari haana kuzivisa kuti zvichaitwa rini. VaRo vaudzawo vatapi venhau kuti sangano ravo richange richitsvaga kwekutenga chibage chekubatsira Zimbabwe sezvo kuZambia kwavaisimbotenga vari kuchemawo nenyaya yekusanaya kwemvura zvakanaka mwaka wekurima wapera.
Taiwana chibage chedu chakawanda kuZambia, asi iko zvino Zambia yave kuchemawo nenyaya iyi. Tiri kukwanisa kuwana zvishoma kunyika yekusouth Africa, nekudaro iko zvino tava kutarisa kuti titenge kupi kunyika dzepasi rose.
WFP inoti inotarisira kuti mwaka uno vamwe vanhu vachawana gohwo riri nani uye vanotarisira kudzika kwevanhu vainobatsira nezvekudya kusvika pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu panosvika kubvumbi wegore rinouya. WFP inotiwo vanhu vemuzimbabwe vanoda chikafu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru, asi kusvika pari zvino yawana mari inosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari yairi kuda inosvika 293 million US dollars. WFP inotiwo iri kukurudzira varimi kunzvimbo dzakasiyana siyana kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chekubatsira vanoshaya kuti vakwanise kurapwa pasina muripo chiri kutungamirwa nesangano reCitizen Initiative chiri kunanga kwaMutare, uko vana chiremba navana mukoti vakazvipira kubatsira varwere vachange vari muchikanga kwemazuva maviri kutanga mangwana. Mumwe wevari kutungamira chirongwa ichi vaWellington Mahoma vanoti sangano ravo rakabatsirwa nenzvimbo yekushandira nechipatara checombined health care services, uye vanotarisira kubatsira vanhu vanodarika mazana manomwe pamazuva maviri aya. VaMahoma vanoti vachange vachibatsira vana vane makore ari pasi pegumi uye vakweguri vane makore makumi matanhatu zvichikwira. VeCitizen Clinic vakatanga kubatsira varwere pachena kuulawayo mwedzi wapera, uko vakabatsira varwere vanodarika mazana mashanu vakazoendawo kuHarare, uko vakabatsira vanhu vanodarika zana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMahoma.
Mangwana chishanu nemusi wemugovera tichange tiri kuchikanga kwaMutare, uko kwatichange tichibatsira vana vadiki vari pasi pemakore gumi 10 nevanhu vakuru vane makore makumi matanhatu zvichienda mberi 60 years.
Muchange muchivabatsira nenzira ipi?
Vana vachange vachikwanisa kuona vana chiremba zviri pachena pasina mari yavabvisa, uye vanenge vachifanira kunge vachitenga mushonga tichange tichivabatsira kutenga mushonga zvakare. Kupfurukidza nemari shoma dzatiri kuwana dziri kuitwa kanzatu kanzatu nevana veZimbabwe vakapararira pasi rese, tiri kuona isu tichikwanisa kubatsira zvakanyanya kunyanyanyanya kune vanhu vakuru avo vatinoti mapensioners vari kutadza, vari kukundikana kutenga mishonga dzezvimwe ndizvo machronic diseases dzakaita sana BP nana sugar. Tikatarisa mitengo iyi yemishonga iyeyo, munhu angangoda madhora gumi o madhora gumi nemashanu emaus dollars kuti akwanise kunge achitenga mapirizi anokwana mwedzi wese. Saka vazhinji vari kuonekwa nemachiremba vari kutaridza ivo kuti nenini dzenguva vari kutadza kunge vachitenga mishonga iyi basi.
Munotarisira kuona vanhu vakawanda zvakadii kwaMutare?
Tambozama izvo kuti tishambadze zvakanyanya, saka tiri kutarisira kuti tingangosvika vanhu almost kuma700.
Mune kumwe kwamuri kutarisira kuzoenda here mabva kwaMutare?
Ndichipurudzana nemari dzatichawana kubva kune mari dzatiri kupuhwa nevana veZimbabwe vakafarira nyika yese, tanga tichitarisira kuti tinoda kuzoendawo kumaruwa akaita sana Bhinga kana Chivi, uko kwatakamboni kwatichambonzwa kuti vanhu vari kukundikana zvakare kunge vachiwana mapirizi akaita sana BP nana diabetes.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwenyu hwemangwana uhu?
Takaita rombo rakanaka kuti pane chipatara chiri kwaMutare chiri kuchitanga chinonzi combined health care services, chakati icho chinokwanisa kutipa pekusevenzera kuburikidza ivhe nevashandi vavo kuti vakwanise kutibatsira kuti vanhu vakwanise kuonekwa nana chiremba munzvimbo yakanaka uye zviri pamutemo.
Hurumende iri kukubatsiraiwo here mukuita basa renyu iri?
Pari zvino tinongowanawo vanenge vachitiwo hazvamuri kuita zvakanaka, but kuti tizita titapuhwa anything chekushandisa pakuita basa iri hatina chada tawana.
Vanga vari veWellington Mahoma vesangano reCitizen Initiative vari parunhare neStudio 7 vari kwaMutare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yendege yemusouth Africa yeSouth African Airways iri kutarisirwa kuwana mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe ane maviri emadhora. Mari ichibva kuhurumende pamwe nemabhanga senzira yekuti kambani iyi isanyura mumadhaka nepamusana pekushaya mari. Munyika maita mutauro wakanyanya mushure mekunge vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaObert Mpofu vataura svondo rapera pamusangano wevechidiki vezano PF kukadoma kuti vanoda kuti bumbiro remutemo wenyika rivandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatonge kudarika matemu maviri. Mamwe magweta esangano rinoona nezvemabasa eparamende reVeritas anoti bumbiro remutemo pari zvino rinoti munhu anokwanisa kuva mutungamiri wenyika kwematemu maviri emakore mashanu kana kuti kwemakore gumi chete. Asi kana vari kutonga vachida kurivandudza vanofanira kuenda kureferendum uye kuvhoterwa nevanhu vanodarika makumi matanhatu nevatanhatu kubva muzana kana kuti 2/3 majority mudare reparamende. Bepanhaure News Day rinoti vamupofu vakataura mashoko aya svondo rapera kukadoma pamberi pavamunangagwa avo vakatsinhira kuti bumbiro remitemo rinokwanisa kuvandudzwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Sharamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vamupofu vaudza Studio 7 kuti zvavakataura izvi ipfungwa dzavo kwete dzebato rezano PF. Vati zviri kuvanhu veZimbabwe kana vachida kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamwe vakatungamira mukunyorwa kwebumbiro remutemo yenyika uye mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Senator Douglas Monzora pamwe nemunyori wezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Blessing atanga nekubvunza vamangwana kuti mashoko avamupofu ari kumirira bato here.
Zviri muconstitution yenyika neyemusangano wedu ndoza ndinotaura nezvazvo. Asi vanhu vane freedom yokufunga zvavanofungawo vachiexpressa maviews avo sezvamataura kuti COBERT Mpofu vativo idzi ipfungwa dzavo dzavainadzo ipfungwa dzisina kuipa nokuti vari kutapirirwa nokutonga kunoita vamunangagwa. Saka vachivashuvira kuti dai varamba varipo kusvika amen. Asi kana mungandibvunza nezvekuti mutemo unoti kudii, ndinokuudza kuti mutemo unoti vanokwanisa kutonga for a maximum of 2 terms. Ndo zviri muconstitution.
Vamonzora, munoonawo sei mashoko aya?
Mashoko akaitisisa zvikuru nokuti vamupofu havangatauri kuti vari kutaura pfungwa dzavo chete nokuti ndivo Secretary for Administration weZANU PF. Kuri kune mamwe mapato ndivo Secretary General, munyori mukuru webato iri. Vasingafungidzirwi kuti vanotaura zvinhu zvavanenge vasina kunyatsofunga. Chekutanga kuti mutemo wedu weZimbabwe, sekutaura kwaita wamangwana, mutemo wedu weZimbabwe unoti president anotonga maximum ye 10 years. Vamunangagwa vanga vaita lucky rokuti vakapedzisa temu yavamugabe. Saka ipapo kachidimbi kako hakaverengwe zvako, saka kabhonasi kavo kavanenge vainako panyaya yemutemo weZimbabwe. But kana pakanzi pakuitwa extension yetemu, extension iyoyo haibenefite munhu aripo pachinzvimbo ichocho. Pachirungu tinoti takati paconstitution ipapo, if there is an extension of a term limit, that extension does not benefit the incumbent. Saka panenge pakuto benefita umwe munhu. Saka pamutemo hazvipo nepakuti logic chaiyo yekuti vanoda kuti vamunangagwa vatonge kusvika vaane makore mangani. Tine nyaya yekuti vanhu vanozoda kusvika kuma 95 kusvika kuma 100 years vachida kungotonga drawdownsiko reAfrica iroro.
Todzoka kwamuri vamangwana, munoti kudii nezvataurwa navamonzora? Asi hapakwanisiki here kuti paitwe kuvhota mudare paramende inonzi 2/3 pozoitwa referendum munhu oenderera mberi, zvinofamba sei?
Kana constitution ibe pari document rinenge rakawirira mwana vanhu, kana kuri kuti maprovisions ese ari muconstitution iwayo anogona kuchinjiwa kana constitution ikaitwa amendera. Apa ndiri kutaura technically kuti izvo neiyo provision inoti zvakati nezvakati hazvigoni kuchinjika kunze kwekuti zvakati zvivepo, zvinogona kuchinjwa futi izvozvo mubumbiro renyika
kana kuri kana zvawanikwa zvakakodzera asi handisi kuti ngatichinje constitution ndiruda kudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti bumbiro renyika nyangwe richifanira kunge richiremekedzwa kana zvawanikwa zvakakodzera rinogona kuchinjiwa apa handisi kuti ndiri kuwirirana nevane pfungwa yekuti mukuru wedu ngaatonge beyond 210 kwete asi ndiri kungoti bumbiro renyika nyika ngaizvizive kuti bumbiro renyika harina kunyorwa padombo rinogona kuchinjiwa nevaridzi venyika yachona vanova ndivo vanhu muZimbabwe
mapanzwa kapo vamonzora
hongu muri kuona kuti vamangwana vari kutambura chinhu zvikuru pakutaura especially point yekupedzisira iyi nokuti igweta rinonyatsa kuziva kuti mutemo wacho unenge wonetsa kuchinja chinja chekutanga ndechekuti mutemo haubvumire kupfuura 10 years chechipiri ndeyokuti kana taakuextenda zvikanzi paitwe amendment yekuextenda kubva pa 10 years extension iyoyo haibenefite munhu ari muofisi saka zvinoreva kuti panenge pakuitwa maamendment maviri kana matatu saka izvozvo tiri kunyanya kumbozviitirei vana veZimbabwe
asi tichidzoka kwamuri vamangwana muchitaurawo navamunangagwa vakambotaurawo here kuti vanoda kuenderera mberi
handina kumbovanzwa vachitaura nezvokuti he wants to go beyond 10 years vari kutonga vachitevedzera bumbiro renyika end havasati vambotaura kuti chinjai bumbiro iro kuti ivo vatonge makore anodarika gumi
mapanzwa kaapa vamonzora
asi vamunangagwa havana kuzviramba zvakataurwa navamupofu vamunangagwa vakaiti basa rokuti pavanhu vese vomuZimbabwe anechangotaura vosumuka vote izvozvo ataura handina mboti ataura izvozvo vane basa rakawanda rokugadzira nyika pano kutevedzera kutevera kuti nhasi ndingati chii mangwana ndingati chii vashaiwa basa here asi vakaramba vakanyarara
kana usinakuwa simba
nachamisa vakafunga kuti mugoti unopiwa anyerere
vanga vari mutevedzero wemunyori wezvokudyidzana nedzimwe nyika muMDC Senator Douglas Monzora manzwawo zvakare kubva kumunyori wezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana munhaurirano yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7 nhengo dzeparamende dzezano PF neMDC dzakakavadzana zvakare mudare ndokutadzisa imwe komiti yeparamende kuita basa rayo nhengo dzezano PF dzichiti hadzipinde mukomiti inotungamirwa natsachigaro weMDC sezvo bato iri risiri kuda kucherechedza vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika Godwin Manguzha anotipa nyaya iyi
nhasi chaiko komiti inoona nezvemhando dzemoto yatadza kuita musangano mushure mekunge pakandiranwa makobvu nematete pakati penhengo dzeMDC nezanup f sachigaro vekomiti vajoel gabuza vemdc vati varambidzwa zvakare kuti vatungamire musangano wanhasi nenhengo dzezanup f izvo zvavange vasingafungire sezvo nyaya iyi yave kugadziriswa
wethinking kuti kubva nezuro marimwe zuro payakaannounswa komiti we didn't expect kuti zvicharamba zvino because at law basa iri taripa ku SROC so it is announced it is taken over kuti vaite basa so we don't expect my members vaite basa ravapa SROC I think we didn't expect that but you know zvine politics honesta muza
asi va Elias Musakwa vezano PF vati musangano wange watotanga vachitungamira musangano apo pazotanga kupopotedzana
izvi hazvinei neposition yatorwa nepachi yedu pachi yedu yes in a position yekuti until they recognize vagutsikana kuti president wedu vakaelektwa zviri pamutemo and ndivo vari kutonga pati yedu ine position iyoyo ndiyo yatinofanira kuremekedza asi pane zvaitika nhasi ivo vanonoka kuuya kukomiti saka vanga vasingakwanisi kucheya meeting yapakati
patavabvunza kuti havasi kuzvidza standing rules and orders committee here nekuramba vachikakavadzana sezvo nyaya iyi yave kuongororwa vamusakwa vati vacharamba vachiita izvi kudzamara vaudzwa nebato ravo kuti vachirega MDC inoti iri kuremekedza chisungo chakaitwa necongress yebato ravo kuti havatambiri utungamiriri hwavaEmerson Mnangagwa komiti yeparamende inoona nezvebudget inotungamirirwa navatendai bit veMDC yakatadzawo kunzwa nyaya dzeuori mwedzi wapera mushure mekunge nhengo dzezanup f dzati vabiti nebato ravo vatange varemekedza vamunangagwa semutungamiri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA.